Pangorore ya ito ane Studio 7 ya rati za kuti kunyange azo pange paine mseze tabuzuko ziri kubaiwa ziru zinji nomba vana wange wa shibai wapasi na zuminga mpini zakawanda mumoyo wa bai wapasiti wo vasha Drake Mdenda watu wakwa nsakuita izi wasi na kumira mseze kwengu ya kareba
chabai wa zwakana kana kandirikuwa nopa asitu kungu mirangu wa shoma ovu watu peza uga jirizo opo wakadira kwa hakuna chaka kukwa kanaka kutimuna garaka ziri za pasoreche COVID pandemic
Umaomu gari wabai wapanjimbo ya mwichete uyango zidoma nesere kuti Maureen ato wabai wapasi na dambu ziko uya ati zisine ni masho kanuta uwane wamwe ya kushora kubai wa nomba au nashaka kusha kuti abai we
angote warogo wanu kukufundi sirani otherwise ani wapani sirpun isu kutinushanda ni valant sakateti kidago sigiru utiko kisa para zirani loguze ni corona echo mwani wakashaka kusha
Asimu zimwa njimbo mkutare ulawayo vanu wano nzivari kumira mumi sese kwengu ya kareba vamo ya chini nzivari kujokera kumbawa sina kubaya wa nomba sezo nomba ijiziri shoma mnjimbo izi kutanga ni zuro chirongwa chekubaya wa nomba ijichaka vuru wakubanu ose uye wakafano bata chigaroje mkuruwezo utano mduni ulawayo Dr. Welcome Mlilo of the Studio 7 kutipane wano zuru ziviri nemaza na masiri na tatu 2803 wakabaya wane zuro chete Dr. Mlilo wata wakwanza kutawa kutiwa nuangani wabaya wakusuka parizino hazidu nirevula wayo ene urongwa wakubaya wano wanosuka zuru mazana mana kana kuti 400,000 Sondo rapea, urumende ya katambira nambadze the sign of work, mamilioni maviri, izo zinofama wakuendeswa kumatunu ose. Nomba izi zakapinda mnika, panguwa iyo wanu wakawanda wata za kubaya wa nomba, kunzumbo zakatarwa, sezo zaewe shoma, kana kushai kwa zachose. Mnei mweo nyaya, mkuruwe sanga na Zimbabwe Farmers Union, wapao Zakaria, vano tuwano sigira urungwa we urumende, wekutuweru jinji mnika wabaya wa nomba. Pazwa Zakaria wati, nyaye kuti zinzi warini wane umbo uwe kuti wakabaya wa nomba, doo chete wa manzi wakwanse kutenge sachibage uku GMB, ino kuna kuviringi za zukuru urongwa uwe warini.
Mwakao kutengesa unu tangira kupakuna na May, tikati May, June, July, patino nubata August wani wani ngeo pendera, izi notirimu na July kurewa kuti mwezi uno uya, vanhu vanenge vochipedzisa zvavo zvine zvasara saka kuti tisaziringa urongwa hwevarimi iko zvino dai tapfuurira tichiti uku vanhu vari kubayiwa uku vanhu vari kugeza maoko vari kupfeka mamasiki avo zvakanaka kana kumira vakatarangana izvozvo zvinoita kuti tisaziringa kana kukanganisa urongwa hwemarketing hunova ndo hunoraramisa tichienda mberi
vachitaura munguva pfupi yapfuura pamusangano wavakaita pachivhu district hospital mutevero wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vakati varimi vanofanirwa kuratidza magwaro avo ekuti vabayi wa nomba kana vachienda kunotengesa chibage kuGMB Dr. Mangwiro avo vanove mumiriri wechikomba west mudare reparamende vakati vakuru vakuru vehurumende munzvimbo iyi vanofanirwa kuona kuti izvi zvatevedzerwa taedza kubata Dr. Mangwiro kuti tinzwe kana mashoko avakataura aiburisa pamire hurumende sezvo vakataura mashoko aya pamusangano webato ravo asi nhare mbozha yavo yange isingadavirwe taedzawo kunzwa kubva kumutauriri webazi rezveutano vadonald mujiri asi nhare mbozha yavo yange isingapinde mutunganiri wesangano rezimbabwe commercial farmers union vasha Drake Makombe vato vanotsigira kubayiwa nhomba kweveruzhinji kusanganisira varimi asi vati izvi hazvifanirwe kuitwa zvekumanikidzwa
kuti vanga vachibayiwa varimi zvinokurudzirwa but kubayiwa uku tinoziva chekutanga ivoluntary chechipiri hakuzi kwese kwese kuri kukwanisa kuwanikwa kuti varimi vanga vachibayiwa saka naizvozvo kuti vese vangouya vakadaro zvinhu zvinoti netsei kunyange isu tichikurudzira kuti vanhu vanga vachibayiwa nokuti maitirwo azvo anoti netsei kuti zvinge zvifamba zvakadaro tisingazive kuti sezvo vari veurongwa wezvehealth vari kuda kuti vagozozvifambisa sei
mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaconstantino chiwenga avo vanovewo gurukota rezveutano vave nenguva vachitaura mashoko anorerekera pakuti veruzhinji vachamanikidzwa kuti vabayiwe asi hurumende haina mutemo wakadaro Mashoko akaburiswa nehurumende nezuro anoratidza kuti vanhu makumi mashanu nemumwe chete uye vanhu zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi mashanu nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Hurumende yakazivisawo kuti vanhu vafane COVID-19 kusvika mukupera kwezuva nezuro vange vave zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi matatu nevatanhatu 2236 uye vabatwa nechirwere ichi vainge vave zviuru makumi manomwe nemazana mana nemakumi maviri nevatanhatu 70,426. Vanhu vakabaiwa nhomba yekutanga kusvika nezuro vainge vave zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nezvitanhatu nemazana matatu negumi nevaviri 926,312 uye vabaiwa nhomba yepiri vainge vave zviuru mazana matanhatu nezvishanu nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatanhatu 605,556. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichaburisa zvayakawana muongororo dzaitwa nhasi munyika yose. Zimbabwe ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 avo vanove zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika senzira yekumisa kupararira kwecovid-19. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.